mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 June 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe 1,647. Kanzuru yechitungwiza inonzi ichabatsirwa nemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora ekuAmerica yekugadzira masoweji. Vaimbove mutungamiri weZambia Dr. Kenneth Kaunda vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe 1,647 zvichitevera kufa kwevanhu vanomwe nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nemumwe 371 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevatatu 698,953. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvisere zvine zana rine makumi matatu nevana 427,134. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana zvine mazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevanomwe 40,927. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nevapfumbamwe 37,109. Mukuru wesangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vanoti vanotambira nemufaro chibvumirano chokubatsira kanzuro yechitungwiza nemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora ekuAmerica US 1.8 million yekugadzira masoweji. Asi vanotiwo hurumende haifanire kuramba iri yekupema. Mari iyi iri kubva muhomwe yemari inonzi Zimbabwe Multi-Dollar Trust Fund ine mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nemashanu emadhora ekuAmerica US 145 million yakaumbwa kubatsira Zimbabwe mushure mekunge vanhu vanodarika zviuru zvina vafa nechirwere chekorera muna 2008. Bepanhau reHerald rinoti gurukota rezvemari muzvinafundo Ntuli Ncube vakati bhanga iri riri kubatsira Zimbabwe zvikuru muzvirongwa zvakaita sekuwanisa vanhu mvura, masiweji nemhando dzemoto. Munambudzi ndipo panonzi pachaparurwa chirongwa chekuvaka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakumalo.
Boka rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association tino tambira chiitiko ichi nemufaro nekuti mari iri kutaurwa nezvayo iyi mari yeku America inokwana kuita iyo 1.8 million yabva kuzim fund ikakwanisa kushandiswa mune zvakanaka tinotarisira kuti dambudziko rekuputika kwemasuwa muno muchitungwisa rinokwanisa kupera saka zvinhu zvatinonzwa kutambira nemufaro
iro dambudziko remasiweji rakamira seiwo muchitungwisa
muno muchitungwisa tava nedambudziko rekuti uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera dzimba dziri kuvakwa dziri kuramba dzichiwedzera asi hurumende yedu hapana chairi kuita mukuona kutiwo nyaya dzeinfrastructure dzinogadzirwawo zvichienderana neuwandu hwevanhu tingati tikutarisa kuti zviripo izvozvi zvakagadzirwa kare uwandu hwevanhu hwemuno muchitungwisa huchiri hushoma zvakanyanya ndosaka tiri kuita dambudziko rekuti nyaya yemvura nyaya yesanitation haizi kugadzirisika mune zvakanaka
chii chiri kupawo kuti zvibva zvanyanya kuipa kudai
nekuti hurumende yedu haiiti muono uri mberi maringe nekuwanda kude kuchiita vanhu nekufambawo kune kuchiitawo nguva nekuti zvine zvakaiswa pasi apa infrastructure yesuwa reticulation inenge ichiitawo ichisakara ichivawo diki isingaenderani neuwandu hwevanhu saka tinofara kuti wove African Development Bank vaonawo zvakakodzera kuti vange vachibatsira nawo nehurumende yedu asi tinopawo chitsvaru kuhurumende
chekuti kudi
kuti ngaiitewo ichigadzirisa ichiva nemuono uri kumberi kwete kumirira kuzobatsirwa nemadhona kana nedzimwe nyika chete iyewo sehurumende pasina zvainenge ichiita zvinonyatsooneka kuti upenyu neugari hwezvizvarwa zvemuno munyika hunge huchifambirawo mberi mune zvakanaka ndinotenda
mukuru wesangano rechitungwiza and manyame rural residents association vamafula skumalo vange vari parunhare kuchitungwiza na blessing zulu westudio 7 Mutungamiri weBotswana vaMohweti Masisi nezuro vakazivisa kuti nyika yavo ichachema vaimboye mutungamiri weZambia Dr. Kenneth Kaunda kwemazuva manomwe vakaunda avo vakabva pautungamiri muna 1991 ndivo mutungamiri wekutanga weZambia payakawana kuzvitonga kuzere muna 1964 Vakaunda vakashaikira muchipatara nezuro nechina vave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe 97 mumashoko avo ekunyaradza mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vati muri yokwakaunda nevanhu veZambia pamwe chete neAfrica yose yarasikirwa nemunhu mukuru akashanda kusunungura Africa vanodzidzisa paUniversity of Pretoria muSouth Africa muzvinafundo Shanai Masia vaudza Studio 7 kuti vakaunda vakazvipira kubatsira kusununguka kwenyika zhinji kunyange hazvo zvakakonzera kutambudzika kwevanhu vemuZambia kwemakore mazhinji.
Tine urombo hukuru nokurasikirwa negamba guru reAfrica. Baba vaKenneth Kaunda vakanga vari munhu airwira kodzero dzekusununguka kwevana veAfrica.
Tiudzei zvizhinji pamusoro pavo.
Vakati kwasununguka Zambia vakabatsira nyika dzakawanda kuti dziwane rusununguko kusanganisira nyika dzaitova neva pambi vepfumbi vainetsa kubvisa vakanga vakadzika midzi dzakafanana naSouth Africa nana Zimbabwe. Uye ndivo mumwe wevashoma uye tingati vekutanga mudunhu reSouthern Africa kubva pachigaro zvakasununguka kubudikidza nekupa masimba kuna vaFriedrich Schluwa vaiva opposition leader vakanga vakunda zvinova zvinhu zvanga zvisina kujairika uye zvisati zvajairika kusvika nanhasi muno muAfrica. Saka pane zvakadaro Kenneth Kaunda remains an exception nokuti vakanga vatonga makore aisvika iwo makumi maviri nemapfungwamwe asi pavakakundwa pamaelections vakabvuma kubva pachigaro zvakasununguka.
Utongi hwavakaunda hwakange hwakadini?
Vakanga vaine utongi hwakanga hwakanaka, utongi hwakanga huchitsvaka kupa upfumi kune wese wechizvarwa chomuZambia. Vaitevera yavaiti humanism yakanga iri an element yesocialism. Naizvozvo vakanga vari munhu akanga asina humbimbindoga, vakanga vari munhu asinga nokori kubva muhomwe dzehurumende vachitorera vanhu mari zvekuti kunyange pakaita vakamboedza kuvasunga vachiti vane mhosva dzacho dzakashayikwa, uye vakava munhu anogara murunyararo munyika make, akava munyarikani mukuru munyika make zvisinei nebato raitonga kwemakore akazotevera anokwana kusvika makumi matatu kusvika nhasi vatisiya. Naizvozvo tinochema isu vana veAfrica nokuti haisi Zambia chete yarasikirwa asi iAfrica yese. Ende vanga vari muenzaniso wakanaka mukati mezvematongero enyika. Tinotenda pavakabata vaKenneth Kaunda.
Avo vange vari vanodzidzisa paUniversity of Pretoria muzvinafundo Shanai Masiya vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Sachigaro vesangano rinomirira vagari vemuhwange reHwange Resident Association vane vachuma avo vakasungwa muna kugumbi wegore rino vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga vakapinda mudare zvakare nezuro kuHwange kwakare, asi nyaya yavo yakaendeswa mberi kumusi wa21 Chikunguru wegore rino. Vachuma vari kutongwa vari kunze mushure mekubhadhara mari yechibatiso, uye ndemumwe wevagari vokudinde vakaratidzira vachiramba kuti kambani yeBayfa Investments itange kuchera marashwa kuKatambe. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevagari vekune zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu, avo vange vari mudare kuHwange, vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tashambira sei mkumana uyu Zefa Kachuma wekudinde akasungwa kuna April nenyaya yekuratidzira kemesti kambani iri kuprospekta mudinde. Nefa apinda mudare nhasi asi nyaya yake haina kutongwa, anzi anofanira kuti adzoke mudare musi wa21 July. Saka pari zvino achingori kunze akabhadhara mari yechibatiso muna April achingomirira kuti nyaya iyoyo izotongwe.
Iyi mhosva ipi iri kupomerwa vachuma?
Mhosva iri kupomerwa vachuma ndeye kukanganisa nharo uye kukurudzira vanhu kuti vaite mhirizhonga vachipikisana nekambani inonzi Bayfa Investments, iyo yakapinda muHwange muDinde ichida kutanga mabasa ekuchera maracha uye ichida kuzogadzira zvekare thermal power station. Saka vagari vekuDinde vakaungana vachinotoratidzira kuti havasi kuda chitiko ichocho pakati pavo nechikonzero chekuti chichakanganisa utano hwenzvimbo, mhepo yavanofema, mvura yavanonwa nenzvimbo dzakaita semakuwa ari pedyo kune pari kucherwa nekambani iyoyo. Saka pakuratidzira ikoko ndo pakasungwa Nefa achinzi ari kukurudzira mhirizhonga.
Imi sesangano muri kuona sei nyaya iyoyi?
Nyaya inosuwisa uye inonetsisa zvikuru kuti 41 years mushure mekune Zimbabwe yavana kuzvitonga kuzere, maZimbabwens vadzokerazve 121 years back kudzokera kuna 1890 apa madziteteguro idakasungwa nema British pavakauya muno vachivatora vachivaendesa kumatrip vachivatora ifurao kuzvinezvi pane macommunities akawanda muZimbabwe vari kudzingirirwa semhuka kuti ifurao ritorwe ripiwe kune ari kunzi mainvestor avasiri kupiwa mvumo nemacommunities kuti wezvo zvine mushande vanhu vari kushanda nemapoliticians sezvo tichakuona kuti saka zvinhu zvinonyatsisa kuti tiri kuomesera vedu macitizens vedu kuti tifadzire
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai magu vari parunhare kuhwange najonga kandemiri westudio 7 vanhu vakawanda vanoti vari kufara zvikuru pamusoro pemubayiro wePen Prize wakapiwa munyori ane mukurumbira munyika Tsitsi Dangarembwa Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera
Dangarembwa akapiwa mubayiro wePen Pinter Prize zvichitevera kukunda mumakwikwi aya kwakaita bhuku rake rinonzi Mournable Body iro rinotaura nezvemusikana anonzi Tambudzai akararama upenyu hwekudzvanyirirwa mumwe munyori ane mukurumbira munyika Philip Chidavaenzi uyo ane mabhuku mapfumbamwe akanyora anosanganisa rimwe riri kushandiswa mubvunzo The Advanced Level rinonzi The Ties That Bind achi kasike kutanga Dangarembwa achipiwa mubayiro munyaya dzemabhuku Chidavaenzi anoti hurumende inofanirwa kukoshesa kunyorwa kwemabhuku nokuti ndiwo anoratidza nekudzidzisa vanhu vekune dzimwe nyika nezvetsika nemagariro evanhu vemunyika
Mubayiro wakahwinwa naTsitsi Dangarembwa wePen Pinter Prize unotikurudzira zvakanyanya sevanyori nevanotsikisa mabhuku zvakare munyika yedu yeZimbabwe. Ratidza zvakare kuti dai nyika yedu, dai hurumende yedu yakoshesa nyaya dzekunyorwa nekutsikiswa kwemabhuku.
Vaitai mudenda vati ruremekedzo rwapiwa Dangarembwa rwaratidza kuti vakadzi vanokwanisa kukwikwidzawo munyaya dzezvekunyora mabhuku vatiwo vakadzi vanofanira kunyora kana kutaura pachena nyaya dzose dzinovashungurudza
Tinopembera chaizvo namuzvare Dangarembwa nemubayiro wavapiwa. Tinokurudzirawo madzimai kuti vatangewo kunyora mabhuku sezvavanoita. Uyewo kutaura pese pavanenge vashungurudzwa vanofanira kutaura. Zvisinei kuti vanga vari mugariro wakaoma zvikuru sei. Ngavataure pose pavanoshungurudzwa. Kunyange kutaura chaiko nemabhuku, mukunyora mabhuku kana kutaura chaiko. Kuratidzira zvose zvavanenge vachishungurudzwa nazvo.
Mumwe munyori Farai Mpisaunga
Mpofu
uyo akanyora Township Girls Crossover Generation nemamwe madzimai makumi matatu aratidza kufara nemubayiro wapiwa Dangarembwa nokuti nhoroondo yemusikana wavakanyora anonzi Tambudzai mufananidzo wekunetsekana nekushungurudzikana kuri kuita vanhukadzi munyika
Sevasikana vakanyorawo nenhoroondo dzavo neupenyu hwavakararama. Tiri kuda kukorokotedza sisi Tsitsi Dangarembwa nemukombe wavawana nekushambadzwa kwavaita pasi rose kubudikidza nebhuku ravo The Mournable Body rine musikana anonzi Tambudzai. Inhoroondo yemugari wese wemunyika muno kunakidza kwayo kurwadza kwayo. Vakazvibata zvese sisi Tsitsi vakazvitsanangura vakakupa kupindwa nechando. Paunengo uchiverenga tinoti makorokoto
mutori wemifananidzo nekutsikisa mafirimu Lorraine Muuya ati mubayiro uyu hausi waDangarembwa ega asi kuti muremekedzo kumukadzi wese wemunyika
Ini semudzimai nemamwe madzimai tiri kupembera nekukorokotedza munyori uye zvakare mudzimai anozivikanwa nekubika mafirimu muno muZimbabwe Tsitsi Dangarembwa nekuwana kwaaita mubayiro wePen Pinter. Zvinotora ushingi kumirira nekumirira avo vanezwi kana mazwi akadzvanyirirwa izvo zvakaratidzwa nemunyori mumwaka wapfuura.
Mubayiro wePen Pinter Prize unopiwa gore rega rega kumunyori ane bhuku rinokunda mamwe ose akanyorwa mururimi rwechirungu uye anodzindwa kuEngland kana kuIreland. Dangarembwa akatanga kuzivikanwa apo bhuku rake rekutanga Nervous Conditions rakapiwa mubayiro wecommonwealth writers prize africa section muna 1989 akaburutsa rimwe bhuku, The Book of Not, iro rakadhindwa muna 2006. Uye rechitatu, This Mournable Body, iro rasumudza zvakare mureza weZimbabwe nekuhwina mubairo wePen Pinter Prize. Dangarembwa akaberekwa kwaMutoko muna 1959 uye akadzidzira kuita mafirimu kuGermany. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nao anasi. Mashoko azango budiswa ne munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana paTwitter pavo anoti hurumende yadzika mitemo yokurwisana neCovid-19 mujimbo dzemakonde, Hurungwe neKariba ichiti vanhu havabvumidzwe kufamba-famba pakati pa 6 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani. Zvitoro nemabhizimisi zvichazarurwa na 8 o'clock mangwanani zvichivharwa na 3 o'clock masikati. Mabhazi nevanotakura vanhu vanofanira kukwidza vanhu vanoita zvikamu makumi mashanu kubva muzana, 50%. Misangano vanhu vari pamwe chete yarambidzwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiye nechirongwa chamunotipa vamaunganidze nyaya dzavanotaura kuti vangamirira vanyori venhau muZimbabwe. MuZimbabwe hapana tavangambogara, muZimbabwe hapana tavangambokwanisa kugadzira. Makana vamakatarira mashungiridzo akaita vana hopo chimono kuti munyori venhau anozikamwa muZimbabwe ane mbiri vakaiswa kujeri. Navamwe vakawanda wanda vaiputsigwa mishini yavo makamera nei. Zimbabwe mudine muhori wokuti havamaunganidza vanotonyepa kana vachiti vangakwanisa kugadzira muZimbabwe, asi kune dzimwe nyika vangagadzira muZimbabwe. Neutongo hurimo hatifungi kuti vatongo venhu vanyori venhau vangasungunuka. Ndozotaura hangu zvapo pana chifi zvimba vaakutoita vachati kodzero dzavanhu, munhu aakutoita nezvipati zanupiefu anobva nekutotedzera kuti vanoda tsumbo yamugabe. Makamboona munhu anenge achitavigwa paanoda onzinga panodikwa nehama dzake onzingavigwe pakati. Munhu hama dzemunhu dzemufi ndo dzinodhisaita kuti munhu tenda nayo here kuhirozeka.
Makadii vashamari vestudio 7, ini ndinoda kutaura nenyaya yevanhu ava vari kuronga zvokuda zvokuti 16 vada kutaura bhakuri sevatsvapiri. Chinonetsa ndechekuti mabhakuri ari muno mahasho mazhinji, vanhu vanozvishandira vanoita mabasa avo ende vanhu vanenge vakasina kuuya kuzopana mukusha kana kudini. So South African government inofanira kuintefera yoona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Pane kutingoramba yakapeta maoko yakatarisa kuti chii chiri kuitika. Vanozoda kuzotaura kana parasika ropa rakawanda. Plusvo mutungamiriri anomirirawo Zimbabwe, ambassador weZimbabwe, ngaange anenge aine voice of sea voice. Zvakangofanana nokuti mutungamiriri ambassador akangogarawo ari paluxury yake yauta patsuti haana chimwe chaari kutoka efforts. Ndinokapamisaaoaa
noti makadiko makadiko pastudio 7 vateereri vestudio 7 muri seiko nevatepfenyuri vestudio 7 inoitwa Hard Life mukokumana sitole paemerodi. Nhau iri kutaurwa nevanhu veSouth Africa yekuda kutova vanhu inonetsa, because tagara tiri mwezviri sekutaura kwaita mumwe tagara tiri mwezviri kuti pese takagara togara setsuro kugara uchidziva ntofaa kumhanya chaiko chaiko. Nzeve dzinogara dzakamira anytime because pakaipa. Tiri kutambura tiri muno muSouth Africa kuti tisimuke tichiende kumva kuti isvike muZimbabwe kuti strike. Strike unoita nani? Because vanoita strike yacho isu tichiti toita strike. Vanostrika nemi vanokwanisa kumukwadza vanorya nehurumende yeZimbabwe. Sapano ne hurumende ZANUPF ndiyo inongaikimira pamastrike mungamwe chiita ivi nhongo yakungourayiwa mahara. Mukati muite mavhoti, mavhoti acho munaya kumabirwa, saka chimunonga chimuemererepo chii? Zvakafanana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. timirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Dare repamusoro remuHong Kong rakapasisa mutemo mutsva uchagadzirisa urongwa hwemafambisirwo esarudzo zvichapa Beijing masimba makuru pamusoro pedunhu iri. Uwandu hwezvigaro mudare reparamende remuHong Kong uchawedzerwa kusvika pamakumi mapfumbamwe, mamwe makumi mana ezvigaro izvi achisarudzwa nekomiti inonyanya kutsigira China. Uwandu hwevadare vachasarudzwa zvakanangana nevanovhota muHong Kong uchadzikiswa kusvika pamakumi maviri kubva pamakumi matatu nemashanu zvichienzaniswa nenguva yapfuura. Pamusoro pezvo, bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika muHong Kong richange rave kuongorora vamiriri vezvematongerwo enyika vasati vapinda basa kuti vaone kuti vanotsigira China zvakasimba here. Mafungiro matsva aya kana kuti shanduko iyi akapasiswa zvine mutsindo nedare reparamende yemunyika iyi iro risina nhengo dzemapato anopikisa. Sezvo vazhinji vakaramwa mabasa gore rapera senzira yekuratidzira mushure mekunge nhengo dzavo ina dzadzingwa dzichipomerwa mhosva yekuzvidza China. Mutemo mutsva uyu ndeumwe wemitemo nematanho ari kudzikwa kutanga makore mashoma apfuura ari kushandiswa kudzvinyirira kodzero dzevanhu vemuHong Kong, uye izvi zviri kuenderana nezvibvumirano pakati peChina neBritain yaimbova yakapamba Hong Kong chinonzi Basic Law and the Sino-British Joint Declaration. Chibvumirano ichi chinoti China neHong Kong inyika imwe asi dzinenge dziine matongerwo nemitemo yakasiyana. Asi kubva muna 2019 vanopikisa hurumende yeChina vakawanda vakasungwa vachinzi vari kukonzera kusagadzikana munyika iyi. Kurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kushora hurumende yeChina vachiipomera mhosva yekuenderera mberi neudzvanyiriri hwemasangano anomirira utongi hwejechetere emuHong Kong. Vakashora kunyima kwevagari vemuHong Kong kodzero dzavakavimbiswa nenyika yePeople's Republic of China, PRC. Sangano reHong Kong Legislative Council, LegCo, rakazivisa musi wa27 Chivabvu zviga zvitsva zvinoshandura kuumbwa kweLegCo nekomisheni yesarudzo. Vakati izvi zvinotadzisa vanhu vemuHong Kong kuti vatore zvinhano zvekuti mazwi avo anzwike pamusoro peutongi hwavanoda. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakashora zvikuru hurumende yeChina nekuramba ichidziringidza mashandiro emasangano anorwira utongi hwejekerere muHong Kong uye kutyora kodzero dzevanhu mudunhu iri idzo China yakavimbisa kuremekedza. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe 1647. Kanzuro yechitungwiza inonzi ichabatsirwa nemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora ekuAmerica yekugadzira masuweji. Vaimbove mutungamiri weZambia Dr. Kenneth Kaunda vakashaya mizuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, Ndiri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka.